Mo miriri wechitungu za North mu National Assembly va Godfrey Sitoleve DCT vati nyika inganzi iri kushaya mari sei kana paine vamwe vari kupinza zvinhu munyika vasiri kubhadhara mitero yejuti vakaita sebato rezanu PF.
They are campaign materials specifically for Zanu PF. I'm talking about vehicles, I'm talking about systems, and they are not saying anything to Zimra.
Vasitole vabvunza mubvunzo uyu pamusangano waitwa neZimra nenhengo dzeparamende uye vati mubvunzo wavo wabva pakuti vakaudzwa nevamwe vashandi veZimra kuti motokari dzekushandiswa pasarudzo dzakatengwa nezanu PF hadzina kubhadhara mutero wejuti.
Zvesu vavanga vane zvinyito zvekuti havasi kukwanisa kubata matagets avo nekuti kuri kuya maorders anobva kuvakuru vehurumende vanova vezanu PF vachiti regalia, mamaterials nemotokari dziri kuya dzisabhadhariswe juti uye hadzimire kana mutete pabhodha dzinongopindwa dzakadaro.
Asi mukuru weZimra amai Faith Mazani vati vasingati zvavo kutaura nezvemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachifungira kuti pane zvinhu zvakapinda munyika zvisina kubhadhara mitero vakasununguka kuenda neumbowo kumahofisi avo.
Isusu hatibvumidze zvinhu zvisina kupinda zvisina kubhadhara mutero, asi pane zvikumbiro zvinoitwa zvekuti mutero unobhadharwa kana zvinhu zvapinda tova nemapepa. Kana muine zvinhu zvamunenge maona zvamunofunga kuti hazvina kubhadhara, munotofanira kutanga matibvunza kuti makazvifambisa sei, muine specific information, nekuti zvizhinji zvinenge zvine mapepa ari kutsigira. Handisi kutaura nezvemapati kana kuti zvei, asi maperception iwayo anokuda nezvimwe zvezvinhu zvekuti panenge pane mapepa ari kubva kuhurumende ari kutaura kuti izvi zvinopinda sei, kana zvikumbiro zvekuti mutero uzobhadharwa zvinhu rapinda.
Munyore anoona nezvemutemo muzanu PF vapo mangwana vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakatevedza zvose zvinodiwa neZimra nemutemo parakatenga motikari dzaro. Mumiriri weBuyera South muNational Assembly vaJoseph Sotimba vezanu PF vatiwo pane vamwe vanhu kusanganisira nhengo dzeparamende dzinoita kuti nyika irasikirwe nemari nekusada kutaura mutengo chaiwo wezvinhu zvavanenge vatenga izvo zvinoita kuti vabhadhare mari shoma yemutero kana kutotadza zvachose.
Yekuti kana wobva ikoko vanobva kupere kwavanotoita vari kutoperera kuti ndapfuura hume.
Amai Mazani vati vanobvumirana nemaonero aya uye vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzibhadharewo mitero pamwe nekubatsira Zimra kuita basa rayo kuti nyika iwane mari yekuitisa mabasa ebudiriro.
Imimi maparlamentarian ndini munotipa mutemo, saka tiri kuuya kwamwe kuti tichibatsirai kuenforce those. But zvimwe zvatinozoona ndezvekuti dzimwe dzenguva pamwe tinotoona vamwe venyu vauya kuzochema chema kuti kwananingi dai mavaregererawo ava vakadai, asi mutemo uchiti ngatibatisei.
Sachigaro webhodh reZimra amai Wiliabo Nyongwe vati ongororo yavakaita yakaratidza uori unotyisa uye ndosaka pakadzingwa vanhu mabasa. Vatiwo vakavandudza mashandiro avo uye vari kutenga mishina mitsva nekutora nzira dzinopedza uori. Musangano wanhasi wange une chinangwa chekuvandudza ukama pakati peZimra nenhengo dzeparamende nekuti nhengo idzi dziwedzere ruzivo rwadzo panyaya dzemitero kuti dzigodzisa veruzhinji nezvekukosha kwekubhadhara mitero. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.